manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chera Studio 7 everyday. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize kuti ide one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzinotibata si everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocheretedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzerudza nhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwaVaMunatsi avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwaMunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete. Vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu pinda mugungano ranhasi kuti murume wake aive nerudo.
Peter was a very nice man. Peter was a very loving man. Ndakandikudza vanhu vangwanani kuti murume aitumira SMS akagara mulounge achinditaura kuti I love you. Murume aitumira SMS akagara mulounge aitaura kuti I miss you kana kuti see. Nekuti aiona bhora serekinde achiona kuchannel. Aiuya usiku ndipinda kusuwa. Saka tinotaura nezvemunhu angaine rudo. Saka kana makanditarisa ndokunga munoziva kuti sisa ispecial vanhu vechechi kuti you would wait for me, you would drop me, you would wait for me.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhau repadandemutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota izvidzidzo yepamusoro waJonathan Moyo yoyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo zana remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatereri vestudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa nestudio 7 asi vachikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mdadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27/2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7/2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vachidhakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Cherera Studio 7 everyday. PaStudio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane paZTV. Nekuti ZTV yakamonopolizwa iri one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge tiri up to date and nyaya dzavanobata, nyaya dzatibata sei everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them. But tinoda kuti Studio 7 dai yakwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwawo puma free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pamasaisai chete eradio. Tivawane pese pese kuitira kuti kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mudzimba dzavo, asi free to air channels haya vanovaterera everyday. Vanokwanisa kuti vakavabatwa vaamanheru vakaendawo ipapo vanokwanisa kuti vakwanisa kuti vanzwe.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaKeith Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana, vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinowana maupdates zvakawanisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Wosingatarisana nestate media yadinowa ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudivi rimwe chetere zvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kusiva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza neStudio 7. Sari kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuda achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo kunyange vanhu vachitoteerera, asi zvicho zvati Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo vanhu vachiwocha Studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things mainterviews mamwe anenge akuda kunge ari live achitobuda pamadhishi. Tongona kuti zvogona kuti hati Studio 7 irambe ichienderera mberi nodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe muteereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuemphasiza kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi. Saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachi waivati woshuwiro yavo ndeye kuti nepfenyuro ye Studio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 paground. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataipiwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuva anotevera zvirongwa ipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana Tshikombedzi vana Malipati, kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaVirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai enepfenyuro dzehurumende.
Isu tiri kufara ne Studio 7. Because so far izvozvi iri kutikavhira nyaya dzedu dza ichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa ne ZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana siyana, iise masenda dzakasiyana siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izve zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo watid vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think it every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma12 kana kuma1 kana tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 bhozi nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Hawanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuwaniside kunova kubato reZANU-PF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo, asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uye zvinoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambei takadaro. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muwoso kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bhizimisi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Zita rangu ndinonzi Jane Marimo, asi zvino ndakunzi Jane Stovring. Ndakarorwa kuDenmark, murume wangu anonzi Johan Stovring. Takatanga muna 2011. Ndoona kuti zvinondibatsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndine program. Zuva rangu rega rega rine program. Well, kana usina chekuita unenge usina program. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagesti edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine program, ndo zvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tasitenga imwe stand. Tatenga imwe stand kudarubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita maconference, maworkshop kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe wacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba, vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei, nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvaka zvakaoma kuti atange chimwe chinhu, asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoka uchitengesa zvinhu zvako. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobvodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvezvi?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapachisina chandingaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndinoda kutumidzira kuna amai ndo. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tiri vanhu vakaa, nekuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana usina programu zvinonetsa, unozoona wakutogeza kana kumasikati wakasungira Zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakusi kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwana ikupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation, inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwanisa kuti kana muchida kuboka munongoshandisa. Kana muchida kuenda pa tine email address yedu inonzi izo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ende ndoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro, kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakachaka. Saka zvikombination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbotitanangurirai nezveizvozvo.
Ndiri muimbi, ndine band rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional muno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakadaro?
Ndinoridzawo mbira. asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka munowanzoenda kunoridza kupi?
Dzidzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizika.
Munotoimba here mubotitse nurombi jana kamwe keruyo rwamunoimba?
Onku tinoimba
mubotitse nurombi jana.
Ndiimba chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa, variko vakanimirira, vanomira nezviyetso.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thank you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondorinouya muchirongwa chauno tarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondorino.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu reDete kuHwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusanaya kwemvura uko?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaujawe even kana hongombe wakaoma, kana iyo mvura chai chai kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzvinwa kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chairo yokunwa. Sadza iro chairo chairo kuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kuneta, nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vatorima?
Iyezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano urema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa urema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu, nekuti tinomonzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati?
Fanika mapiro avaita chishanu kuslay ward kwandakasvika, vachipane nemairirano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei, kuti unosarudzwa mairirano nokuti uri wematongerwo zvenyika kubato ripi. Hazvina kunge zvakaitika izvozvo, asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu child headed families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanirwa kuva considerate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tachikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Iye zvine food for work yanga isiko because still food for work ndingati yanga ichipiwa masimba nevanhu ve social welfare because kudya kunenge kuchiita sei kunenge kuchibva ku social welfare saka iye food for work haiko food for work.
Ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage ku GMB uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari?
Ku GMB hakutengwi chibage mukoma jonga. GMB inongofamba nenetsoro yayo yekuti inoenda ichipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda pa ground yotaura kuti tinoda 70 years and above, yotaura kuti tinoda vanhu vanourema kunosanganisira kuti uri bofu, kunosanganisira kutiwo pamumedhi wakaitawo imetsaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra.
Ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai?
Zvipfuwo iye zvinoizvi zvinotori pakatiomarara because kwakaoma. Iye zvinoizvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima. Saka iye zvinoizvi anything from the 10th of February zvichienda mberi I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga. Mvura inenge ichinaya izvezvi ndeiya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because chatanga tichienda panext door tombokumbirana kumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya. Hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe zvikwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuwage mvura yesuwage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwotinoti nzvimbo inei haina madhamu. Madhamu achona haachengeti mvura. Kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwisi watinarwe rwatooma.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
No, ndinotenda hangu mukoma jonga. Ndinoda kungoti kuvateereri musashaya mbereko nokufirwa. Tisharambawo tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti nzara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani. Asi chandinakidza kusocial welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhachi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tarizo.
Manga makateerera kuna vaStanley Torima vanove mugari wekudete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Ray Choto.
Aiwa, tinotenda Jonga, tosangana zvakare nemugovera unotevera.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy, iyo yakasiya vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vateereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore 15 kubva zvayatanga kutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina T. mutungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.